Izvi zvinotevera kuvharwa kwakaita dunhu rechiredzi nezuro nehurumende ichiti hapana vanhu vachapinda kana kubuda munzvimbo iyi senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kune dzimwe nzvimbo. Mumwe mugari wemusha weTsovani vaHarold Madzanga avo vanoita basa rekutengesa mumugwagwa vati vacharasikirwa nemari inoraramisa mhuri yavo nekudaro danho iri havaritambiri zvakanaka.
Ako zvira kutira maindasi osa akutira maindasi achachanda indasi yetu yatova vhendi iyoyi saka tatobvarwa ipoko kureva kutoti yatova jara isingapedi kureva kutoti munhu dzedu dzotofa kuti maskupiza avana hatinokwanisa mawana kureva kuti zvose zvotiraramisa mari yekubhadhara mvura kana kubhadhara magetsi hatichatewani upenyu hwedu hwatovhara.
Mumwe mugari amai Miriam Chiondegwa vati mutemo uyu wavavharira mukana wemabasa emuminda yekambani yeTongat Hewlett inotora vanhu vemaricho munguva ino yekukohwa kwenzimbe idzo dzakabata upfumi hwedunhu remasvingo.
Ini semugari wemurengo mine, kuitwa kwelocalized lockdown yekuchiredzi kwatikanganisa zvikuru nekuti Tongat Hewlett inotomboitorawo isu semacontract workers tichinoshanda ikoko tichikohwa nzimbe tichiwanawo zvimari zvekuti tibatsirikane nemhuri. Saka kuya kwelockdown hationi kuti zvinhu zvichatifambira zvakanaka nekuda kwelockdown iyoyi. Sezvamunoziva kuti nzimbe yakabata ikonomi yedu yemuno mumasvingo zvinhu zvacho zvakatotiomera.
Asi vachausungana savari kupembedza hurumende nekutora danho iri vachiti rakanaka nekuti rinoponesa upenyu hwevanhu kubva kuchirwere ichi kunyange zvichikanganisa raramo yevanhu.
Hakuna chinhu chakakosha sekuchengetedza upenyu hwevanhu. Tinoziva kuti zvichakanganisa matsvagiro anoita vanhu mari nemabasa anga achiitika anoitika kana nyika yakasununguka. Asi denda iri idenda ranetsa kwete muZimbabwe chete asi ranetsa pasi rose. Saka danho ratorwa nehurumende idanho rakanaka ende idanho ratinokudza. Even munhu akarwara kubasa anopuwa mazuva ekunzi amboenda kumba achinorapwa asingauye kubasa kuratidza kuti upenyu nehealth yemunhu yakakosha kudarika even mamwe mabasa atinoita. Saka tinoimba kuti chikamu ichi chichapfuura vanhu vachazodzokera zvakare kumabasa.
Mutauriri wekomiti COVID-19 Task Force mumasvingo vaRogers Irima yevati hurumende iri kudzira vanhu kuchiredzi kuti vatevedzere zvisungo zvaiswa nehurumende uye vachange vachishanda nevemutemo kuti mirao iyi itevedzerwe.
Pati chiredzi yakanyanya ndosaka yabva yaitwa localized lockdown kuitira kuti nyaya iripo macases asaspread. Kana waitwa lockdown saizvozvi izvi isu tinotarisira manje kuti security sector ichange ichitibatsira kuti vanhu vasaite move in and out of the localized lockdown area wasange wachibuda nekuti chinozoitika ndechekuti wanenge waine watiita positive wakabuda muarea woenda kunzvimbo dzisina COVID wanogona kuenda ikoko vachindochiparadzira kana vachinge vari positive.
Dunhu rechiredzi rava nemasvondo maviri richivhiringwa zvakanyanya neCOVID-19. Nezuro dunhu iri raiva nevanhu makumi matatu nemumwe vakabatwa nechirwere ichi. Kuswera zuro raiva nevanhu makumi mashanu nevashanu uye musi wa19 Chikumi raiva nevanhu gumi nevapfumbamwe vakabatwa neCOVID-19. Chiredzi inobatana nemamwe matunhu munyika akaiswa pachirongwa ichi anoti Kariba, Hurungwe, Kwekwe, Makonde, Chinoi, Mangura, Chidamoyo, Magunu, Chirundu, Ngulumani neEmakandeni kuBulawayo pamwe nenzvimbo dzinogara vanhu dzekumadokero kuMount Darwin. Zuro vanhu matanhatu vakafa nechirwere ichi munyika yose zvichisvitsa vanhu vafa pachiuru chimwe chete nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nemumwe 1691. Vanhu mazana mashanu negumi nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi. Nezuro wakare zvakaita kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi mana nezviviri nemazana manomwe ane gumi nevana 42714. Kusvika pari zvino Zimbabwe yabaya nhomba vanhu vanosvika zviuru mazana mazana manomwe nezvitanhatu nezara nemakumi mashanu nemasere 706,158. Hurumende inoti ine urongo hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi munyika yose kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% senzira yekudzivirira denda recovid-19. Zvichakadaro matare emagistrate Muchinoi nhasi avharwa zvichitevera kubatwa kwechirwere checovid-19 kwevashandi vana vanosanganisira mutongi wedare redzimhosva mumwe chete. Izvi zvaita kuti nyaya dzanga dzichifanira kunzikwa nhasi dzitadze kupinda mumatare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wejudicial service commission amai Bianga Makwande sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Ndakamirira studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.